manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo kukadzi 16 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengo dzeMDC kumasvingo dzinosungwa dzichipomerwa mhosva yekuparadza midziyo chishano chapfuura paitongwa mutevedzeri wasachigaro webato reMDC vaJebu Skala mudhorobha iri. Mafashame emvura yakanaya svondo rapera anoparadza zvakare migwagwa nemabhiriji zvanga zvichigadziriswa kuChimanimani East. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa mudhorobha remasvingo nhasi asunga munyora anoona nezvekurongwa kwemisangano muboka revechidiki rebato reMDC uye vari kanzura weward 4 mudhorobha remasvingo vaGodfrey Kurawone achivapomera mhosva yekuita zvemhirizhonga. Vakurawone vanoti vatorwa nematikiti vamatanhatu vachizoendeswa kukamba yemapurisa yemasvingo Central Police Station uko vasvikopomerwa mhosva yekuparadza midziyo inokosha zana rezviuru zvemadhora chishanu chapfuura. Izvi zvinonzi zvakaitika pamhirizhonga yakatevera kutongwa kwemutevedzeri wasachigaro weMDC vaJob Skala mudare repamusoro mumasvingo apo vaipomerwa mhosva yekuda kubvisa pachigaro vaEmerson Munangagwa. VaSkala vakazowanikwa nemutongi wedare vasina mhosva. Nemusi wechishanu wakare mapurisa anonzi akasungawo dzimwe nhengo dzebato iri ina dzichipomerwawo mhosva imwe cheteyo. Vakurawone vanoti vazoiswa mumaoko emagweta avo uye vanyoreswa gwaro rekutenda mhosva kana kuti warned and cautioned statement uye vanenge votarisirwa kuzodaidzwa zvakare nemapurisa chero nguva. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kumapurisa panyaya iyi. Asi sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights razivisawo kuburikidza nedande mutande reTwitter kuti ratumira magweta aro kuti abatsire vashanu ava. Ngatinzwei vakurawone vachitsanangura.
Ndinodavira kuti neveruzhinji vanoziva kuti musi wefriday musi wa14 kwakune koti yaitonga vaJob Skala. So mhuri yeMDC yakauya ichipa solidarity kuna vaSkala. Nekudaro mapurisa semugariro wavo nemuitiro wavo vakauya vakaprovoka vanhu vaingozhimbira zvavo vakazvimirira asi vaingoimba peace pasinoti vaiita mapurisa akaya akaprovoka vanhu. Saka patira vanhu kusawirirana pakati pemapurisa nevanhu vangazopa solidarity kuna vaJob Skala. So nhasi ndiri pamashopu emuward mangu ndopauya maCID anga ari 6. So mapurisa auya ari 6 maCID anobva vanditora nekupuma Single Police Central Station ndokusvika paya ndobva vanivhunza zvanga vandibvunza but zvanga ida kundibvunza zvanga ida kuti ndivaudze kuti ndivanana ndinoziva vangatora pati muprocess yanga iva musi Friday. But in that sense, I was able to get a people. I can answer for myself. I don't want to be a person. I don't want to be a person. So, I can't do that. Not cooperating. And therefore, the Kuku charger is our first suspect. And the charge is in has damage to property. And property that damage you are, it's worth about 100,000.
Saka vakusunga here kana kuti vangokubvunzai vachikurega.
Vatondisunga because vazotora inonzi warned and cautioned statement. Iyo vazatovamusungwa and vazonditivo dzakusiya uri maoko emalawyers ako nenyaya yekuti city media haina kumira zvakanaka yadhakwa. Saka tiyakusheedza kana city media haina kana nebinasi uri mangwana wozosaina and then kana wasaina tizofika kuenda kotini.
Saka imi muri kuti ine mhosva yamuri kupomerwa iyi?
Ndikangoti zvangu kushaiwa nyaya kumapurisa havasi kuziva zvavanoda nekuti chokwadi ndechekuti I never participated in any violent activity. So ndinongova sekuti vangotsvagawo unokupomera warikunga sekuti ari padhuze navo maybe kuda vashaya vanhu vanofunga sekuti ndo vakaita violence and therefore maybe vaona ini ndiri easy target for them. But however, isusu semhuri yeNDC as the young people of NDC tinoti aiwa hatiri kuzotyidzirwa nezvakadai, tinaramba tichimirira mberi nechinangwa chedu chekubvisa hurumende yamunangagwa. Saka isusu sezvibiri NDC tinoti aiwa varamba vachiita havo zvavanoita izvozvo, but hativhunduki mapepa senhembwe.
Pane vamwe vazotongwawo here vazopomerwawo mhosva mushure menyimi, nokuti tiri kunzwa kuti kune magweta atomirira vanhu 5.
Before inini musi iwoyo wefriday iyoyo vakasunga vanhu about I think about 3 vakasunga musi iyoyo, saka ndo zvakonzwa kuti namba iyoyo inde kwairi. But iyavo vakasunga handisati ndahwa kuti chaji yavo yanga iri yechii, but inini handasungirwa ini imali has damaged to property.
Imi mune umbowo here hwekuonawo kuti pane midziyo yakaparadzwa?
So far handisaona, chandangoziva kungoutmabudisira nguva tichimwe midziyo yakaparadzwa imotikari yemapurisa. Saka hatisi kuziva, hatotanya tokuona zvangu ndoti midziyo yavanotaura ndeipi, kuda vakazotiudza kana takuenda kukoti. Ameno.
Vanga vari munyora anoona nezvekurongwa kwemisangano muboka revechidiki muMDC inotungamirwa navanelson Chamisa uye vari kanzura weward 4 mudhorobha reMasvingo vagodfrey Kurawone vari parunare kumasvingo kwakare nestudio 7. Mumwe kanzura vekuchimanimani East vaJoel Dumakwezu vanoti mvura yakanaya zvakasimba kutanga kwesvondo rapera mudunhu ravo yakaparadza mamwe mazambuko nemigwagwa zvakanga zvichigadziriswa mushure mekunge zvamboparadzwa necycloni idai gore rapera. VaDumakwezu avanovekanzura weward 23 kwamutsvangwa vanoti nzvimbo dzakakanganiswa nemafashamu akaitika zvakare svondo rapera dzinosanganisira nzvimbo yemabhizimusi yekwakurwa isimba nemuchadziya mushure mekufashukira kwerwizi muchira. Izvi zvinonzi zvakatadzisa vana vechikoro vanodzidza pamuchadziya primary school kuenda kuchikoro pamwewo nevagari kuti vange vachienda kukiriniki. Zambuko reparwizi urwu rinonzi rakatorwa nemafashamu ecycloni idai gore rapera, asi kusvika pari nhasi harisati rapera kugadziriswa. Ngatinzwei vaDumakwezu vachitsanangura mamiriro akaita zvinhu.
Mune mumwe mayakaparadza munzvimbo dzemarisiti mumwe muespecially kuward 22 pane bhizi rinonzi Muchira rinobatanidza kurwa isimba nemuchadziya. Apapo bhiriji racho rakanga rakaiswa netembarari rakabva ratorwa. Hazvekuti motikari dziri kuneseka ipapapa dzichisvika dzichinotombomira zvekutoti hameno vanototombopedza nguva kuti vofamba sei kudarika kunyange mvura yaperera iko zvinezvi. Pozoti pamusangazi motikari zhinji dzinopfuura ipapo dzinototambudzika nekuti bhiriji racho harina kugadzirwa rakangoibva retembarari, asi so far patembarari pacho here rakaibva wasidhawei. Pozoti muzasi rinokonekta Vimba rakatsairwa futi zvekuti ndofunga ndo pavari kusenda iko zvinezvi nekuti namasi kakakuwara. Pamuchadziya bhiriji rekuzasi futi rakatorwa futi nemvura. Ese mabhiriji aifanira kunge akapera kugadzirwa kare mvura isati yanaya, sezvo zviya zvatanga tichingotaura kuti kadhirei kavari kuita izvi vachazotambudzika. Koti pari siti chaipo chaipo mabhiriji rakagadzirwa nemasoja rakadambuka saidi rekwamudiyadzo zvekuti motikari zhinji diki dzinotoneseka nekufamba ipapo because bhiriji racho penanga rakananiwa rakadonha. Hapanyasi kufambike zvakanaka zvekuti kudai kwangu kuri kuti kambani iri kugadzira saidi rekwandima ward 23 yanga ichingawo tichikubvira vanhu vaizoende koisapo semende kuti masimbi acho asimukire mudenga zvekuti motikari zhinji ipapapo mavhiri matai aya ari kuchekeka.
Pane nzvimbo dzati dzagadzirwawo here tichiona kuti mvura yane mazuva akati kuti yamira kunaya?
Right, tingati marodzi kugadzira kwese tingati kubva panyahode bhiriji rekwanyahode rinobatanidza ward 22 ward 21 neward 18 rakagadzirwa riri nechepasi iroro rakanaka nerodhi racho chairo chairo rakamaintainwa, asi mabhiriji ndodambudziko. Kusvika kwese kwako kwaisimba ward 22 uko marodzi akanaka. Panozi pasipin apo panogara pachingoti mvura ikanaya yopatura inopatura panofanira kunga pechiiswe bhiriji rakanaka rakakwana emhando yepamusoro kwete zvematembarari zvavari kuita. 2023. Ndoda kutenda hangu padiki pavakagadzira pane ipapo pakanakisa. Dambudziko riri pamajonga avakuite ma spillway ekurasa mvura. Majonga acho amweni akhire kukwidza avasi kusalandisa kuti mvura iwane kubuda.
Ko chikafu pane vaka paradzirwa here chikafu nemvura iyi? Tichiona kuti vakawanda vanga vasati vanyatso recover kana kupona kubva mucyclone idai.
Pachikafu tinotenda ngekuti vakatipa mbeu. Asi mbeu yakauya kusupplywa ngeJonas haina chairi kutibatsira inzara wakarima. Hapana kana pemunda weunoona iwewe ukafamba zvayo uchiona yatokuona kuti mbeu yakasupplywa ngeJonas iroro. Ameno kwavakaitenga mbeu yacho yakaita sei. Munhu wega wega kubva munomu kuenda kumawadhi mazhinji ari kungochema ngekuti mbeu iyoyo yanga isina kutinakira hongu yakamera. Asi kamwana kacho kana shanga tena iya kana kubereka.
Vanga vari kanzura weward 23 kwamutsvangwa kuchimanimani East vaGeorge Makwezu vari parunare nestudio 7 vari kwakare kuchimanimani East.
Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rimwe dare remuguta guru reSomalia reMogadishu ratongera mumwe mukuru mukanzuro yeguta iri kugara mujeri kwemakore matatu nekumbove kwake nhengo yechikwata cheAl-Shabaab. Vakuru vezveutano muChina nhasi vati huwandu hwenyaya itsva dzekupararira kwechirwere checoronavirus hwadzikira kwezuva retatu rakatevedzana. Iye zvino tomboenda kuna Mike Hove westudio 7 achitipa chirongwa chake chevechidiki icho chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ndino mukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki, chandinokupakurirai svondo rega rega, ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi nenyaya yatanga tiinayo pachirongwa chedu cheYouth Forum vhiki rapfuura, apo takakurukura naMuzvare Mercy Chachikoka, apo tanga tichitarisa nyaya dzezvemamiriro akaita upfumi hwenyika. Tichinyatsotarisa mabasa ari kuitwa nevechidiki mukusimudzira upfumi, kwete kuZimbabwe chete asi mudunhu rose rokuchamhembe kweAfrica. Sekukuvimbisai kwandakaita, nhasi muchirongwa tinava masimba kuchera avo vanoongorora nyaya dzezvemamiriro akaita upfumi hwenyika. Vakuchera, ndinomugamuchira muchongo wamukoma wangu, zviri kufamba?
Ndinofara makabeni mukoma Big Mike.
Aiwa, ndiripo hangu mukoma. Nyaya yatinayo mugango mainzwa, tiri kunzwa vazhinji vachichema chema vachiti mamiriro akaita upfumi hwenyika haana kumira mushe, asi vamwe vari kuti mikana iripo. Tipewo maondrei.
Sekutaura kwawaita kuti upfumi hwenyika hauna unyatsomira zvakanaka ichochoi chokwadi. Saka danho iri riri kuuya vemabhizinesi ava rekudyidzana nevamwe danho rine maadvantages rinoona maviri. Number one, takatoriri nyika yedu isusu tine vanhu 15 million. Vashinji vachona vasingakwanisi kuafoda kutenga zvinhu zvakawanda. So pamunozotsvidza nawo nevamwe vekunze kwenyika, tinoreva kuti maketi yacho kana kuti vanhu vaunokwanisa kutengesera zvinhu zvako vanenge vawanda. Number two, paneo nyaya yeforeign currency kuti munomudambudziko rimwe rinotondere kuti munhu angachiwana foreign currency zviri kunetsa. Saka pamunozoitawo macollaboration iwawo, tinoita kuti foreign currency inge ichipinda mucompany, which will also help grow the company.
Vanoita mabusiness avo vachidyidzana neve vari kudzimwe nyika, business ravo riri kubatsira here panyaya dzekusimudzira upfumi hwenyika?
Rinosimudzira upfumi hwenyika zvikuru sei nenyaya kuti they can be able to earn foreign currency. Zimbabwe inoda foreign currency yakawanda, asi haina masofisi akawanda ekuwana mari. Saka mabusiness akadaro anoita kuti nyika inge ichiwana mari. Asi dambudziko rinotondere some of the policies dzinoita kuti mabusiness iwawo asanyatsokusimukira nyaya dzakafanana nekuti foreign currency yacho inenge ichimonitiwa zvakanyanya kuti yasamba sei, zvinhu zvakaita semagesi, internet nguva zvinenge zvisingashandi. Kana makutyidzana nevanhu vari kunze kwenyika, munee muchida kuti zvinhu zvakaita seizvozvozvo zvinenge zvichikwanisa kunyatsoshanda kuitira kuti munge muchikwanisa kubatana nemaclients anenge ari kunze kwenyika.
Mabhizinesi amuri kutaura nezvavo ari imo munyika akawanda, mataura kuti vari kusimudzira upfumi hwenyika, asi tiri kunzwa vamwe vachiti upfumi hwenyika huri kuenda kumawere. Titsananguriraiwo zvakanaka mukoma wangu kuti chii chiri kunyatsonetsa apa?
Pane zvinhu zvakawanda zvinoda kugadziriswawo medu munyika munomu, zvakafanana nezvananzvaro zvemapolicies, zvakafanana nenyaya dzeinfrastructure. Tikanisira mapolicies inyaya dzekuti mari dzati dzinenge dzichifambisiwa sei. Izvozvo zvekuti iko zvino hasina stable rate munyika medu. Foreign currency yachona kuti iwanikwe inonetsa. Right now kana uri kambani ukawana foreign currency haubvumidzwe ku foreign currency unenge wakuitengesera kuchanza offshore rate. Zvinhu zvakadaro zvinoita kuti progress inge iri stunted kana kuti inge iri limited, nekuti vanhu vanenge vapfunga kaviri kuti toita sei kuti tifambise zvinhu izvi pasina mabottlenecks iwavo. Then panozoitawo even tax evasion, zvekuti vanhu vanenge vakuda kuzvenga kubhadhara michero iyoyo. Saka mari dzinenge dzakusvikira kunze uku dzimwe dzacho dzisingachapindi munomu, because dzinenge dzisati dzikapinda. Tichatorwa neRBZ offshore rate, yeti pane gap kana kuti mukaha pakabve offshore rate neblack market rate.
Aiwa, takunzwai zvakanaka vakuchera. Nguva ndiyo yadyanana. Tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa. Mure Zimbabwe, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kukurukura neni, ngatikurukurei padande mutande apo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3BIGMYKE3, ndiyo username yangu. Musakanganwa kuti tiri kusangana zvekare chipiri uno papeji redu reFacebook paVOA Shona pachirongwa The Connection. Apo tichange tichitarisa nyaya yekuti zuva rine chinangwa chekucherechedza vechidiki muZimbabwe roRobert Gabriel Mugabe National Youth Day riri kusvika chishanu uno. Saka ndoda kunzwa kubva kwamuri imi vechidiki kuti zuva iri muri kurionawo sei. Tichitarisa matambudziko amuri kutangisana nawo munyika, pane zviripo here zviri kukufadzai? Mikana irimo here yekuzvisimudzira? Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panumber dzinoti +1 202 465 0318. Saka musakanganwe muri veZimbabwe, chipuri uno tiri kusangana paFacebook papeji redu reVOA Shona. Aiwa, chinobhururuka chinomhara. Muri veZimbabwe, regai ndirove pasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Mike Hove. Tosangana nemusi wechipiri. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Big Mike. Iye zvino tokupai chirongwa chezvechitendero chatinopiwa naPrasidis Jeremiah weStudio 7.
Jesu simba rangu, muri simba rangu.
Tinokugamuchirai pachirongwa chedu apo tinokurukura nezvechitendero pano paStudio 7. Wamuinai muchirongwa nhasi ndiPrasidis Jeremiah. Tokugamuchirai mufundisi Ndemera.
Tinotenda Studio Prasidis.
Imi munotungamirira kereke riri kuGeorgia. Mungatitsanangurirei kuti makatanga sei kereke iri?
Rinonzi Pilgrims Community Church. Kereke rinobatanidza rurimi rwechishona, chindevere uye nedzimwe ndimi dzekuAfrica, tichizosanganisirawo nechirungu. Wese munhu anotouya muAtlanta, tinovakurudzira nokuvakoka kuti vauye, nokuti vanonzwa tinotova ne creed kana kuti neshoko ratinoshandisa tichiti kumba kana tisiri kumba, a home away from home.
Zvinova zvakazotungamirira pakuti muumbe zvekare rimwe sangano rinosanganisira mamwe mastates ese.
Ichokwadi, kubva paPilgrims Community Church takaramba tichiona konzero chokuti tirambe tichibatana nokuti pane mukaha pakati peshumiro yekuno kuAmerica kuvarungu neshumiro yedu yekumusha nokuti nyangwe kunamata kwedu kuna maitiro atinobata nako. Saka vazhinji vanga vachisvika panguva yekuti pane mukaha uri kuitika mukunamata kwedu, uye tichitsvaka nzira yekuti tingavhara sei iwoyo mutsauko semubatanidzo wamakereke. Taura navamwe kuna mamwe mastates tichiona kukosha kwekubatana ikoko, uye kwekushumira nenzira inotisvitsa patanga tiri kumusha nyangu tisita mukati menyika dziri kure. Ndo pakazova nekusangana tichitanga organization inonzi Christian Fellowship International.
Rakavambwa rini gungano?
Christian Fellowship International yakavambwa muna 2006, yakanga iri Easter yemuno muAtlanta tiri under Pilgrims, tichizova nemubatanidzo nevamwe vanga vabva kuDallas tichizotanga Christian Fellowship International.
Saka munosangana kangani pagore?
Tinosangana kamwe pagore seconference, asi kurukura uye nekutsigirana zvinoenda gore rose. Sokuti kana mamwe makereka aine musangano, pane kubatirana nokushandira pamwe chete kati megore rese.
Kunenge kuchimboitwei chaizvo kugungano?
Kugungano iri ndeyatingati family conference. Tine urongwa nevana vadiki kubva kumainfants, zvikuru sei tichida kudzidzisa chatingati identity kana kuti unhu hwedu, kudzidzisa nyangwe kubva mukubata kwedu kana kuti kurarama kwedu sevanhu yatingati culture. Tiri muno mukati menyika iri kure, tinotanga kudzidzisa vana vedu unhu hwedu, nokuti Kristu chedu chinotsigirwa nyangwe neunhu hwedu. Tinenge tine vadzidzisi vakasiyana, vamwe vachidzidzisa vana vadiki from 5-year-olds kusvika kuma12 and then 13 to 24 zvichikwira, namaworkshop anoenderana nematopics ari kumanikidza mweya yevanhu. Zvingava kunyaya dzemari, zvingava kunyaya dzemichato, zvingava kunyaya dzekugara zvakanaka mukati menyika ino.
Ndinorangarira tichimbotaura pamberi apo muchiti gungano iri rakura zvekuti maakukoka vamwe vanobva kune dzimwe nyika, kana kuZimbabwe kana kuUK kana kuCanada. Zvinofambiswa sei kuti vanhu vazovewo pagungano iri?
Hongu, tinogamuchira vanhu vakawanda vanobva kune dzimwe nyika, kubva kunzvimbo yekuCanada, unana London, uye nekuAfrica generally ende kuZimbabwe. Asi kunyika kwedu kuZimbabwe mavhiza anoti remei kuwana. Iyi kubatsira kwedu kupa registration acknowledgement letter inoratidza kuti waregister, inokonfirma kuti waregister.
Muripo wakamira sei?
Muripo unosiyana gore negore. Gore rino takatarisa 296 US vanhu vachishare inonzi quad, munenge muine 2 ma queen size beds. Saka zvinosiyana nenzvimbo yatiri uye nemahotels atinenge tichishandisa, asi kwegore rino i296.
Musangano uyu unoitwa nguva ipi yegore?
Inoitwa yatinoti Labor Day weekend. Gore rinouya tichange tiri kuChicago.
Nguva dzedu ndodzadyana. Mufundisi, mochikuvotipendera zvedu nemunamato.
Ngatinamatei yedu. Baba vedu vakatendeka nezita raJesu, imi munoziva nezvenyika yokwedu, tinoinamatira pane chino chinguva kuti zvose zvatingasangana nazvo sevanhu, Mwari wangu, ndinonamatira kukundiswa, kugoneswa nokurangarirwa nemi. Pane chino chinguva tinonamatira ruoko rwenyu rwenyasha kuti rutichengetedze nyangwe muzvirwere zvatinosangana nazvo zvecoronavirus. Tinozviunza pamberi pechigaro chokudenga, nokuti imi munotiudza kuti chose chinhu chine zita must submit pamberi pechigaro chenyasha. Ropafadzai Mwari wangu vese vanomira neshoko renyu kuti rienderere mberi. Tanamata nokutenda nezita raJesu.
Mange makateerera kuchirongwa zvechitendero. Ave kukuonekai muchirongwa chanhasi. Ndipraxedes Jeremiah.
Yesu makanaka.
Tinotenda Praxidius, tichitendawo chikwata cheChrist like kwaya nekambo Jesu isimba katinoshandisa mune chino chirongwa. Nyika iri kuchema nhasi zvichitevera kushaya kwemuimbi weAfro Jazz wechidiki Prince kuda kwashe musarurwa nezuro maneru. Nepfenyure ZBC inoti muimbi uyu akashaya mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Musarurwa anonyanyozikanwa nekambo ndirwo rudo kaakaimba nemumwe muimbi wechidiki pachihera. Tombokupai kambo ndirwo rudo. Kambo ndirwo rudo kubva kuna pachera na Prince Kuda musarurwa kuna ku studio 7 tinoti zorora murugare Prince Kuda. Sezvo nguva yedu yapera regaitimbotarisa misoro yenhau zvakare. Nhengo dzeMDC kumasvingo dzinosungwa dzichipomerwa mhosva yekuparadza midziyo chishanu chapfuura paitongwa mutevedzeri wasachigaro weMDC vaJob Sikala mudhorobha iri. Mafasha memvura yakanaya svondo rapera anoparadza zvakare migwagwa nemabhiriji zvanga zvichivakwa kuchimani mani East. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi iva ine su zvakare mangwana anokuonika ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Gibbs Dube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.